Vachara nevatorori nhaone zuro manheru pamahofisi avo vamubengego vakati vadzidzisi havafanirokurama mabasa vachiti vana vechikoro ndivo vanorasikirwa nefundo kana varayiridzi vakaramwa mabasa. Vamubengegwi vakati hurumende yakasangana nenhengo dzakasarudzwa dzinomirira sangano revashandi rehurumende reapex council rinosanganisira vadzidzisi mwedzi wapera vakataurirana zviri kunetsa vadzidzisi. Vamubengegwi vakati hurumende yakapa apex council mukana wekunonyora pasi zvose zvavari kuda izvo zvavachazoziva pamusangano wakatarisirwa kuitwa mangwana chishanu. Vakaenderera mberi vachiti vadzidzisi kana vachida kuramba mabasa vanofanira kutevedzera mutemo wakatarwa kwete kungofuma voti vave kuramba mabasa, uye vakarumbidza apex council nekutevedzera gwara iri. Vamubengegwi vakakurudzira vadzidzisi vose kuti vaende kumabasa panovhurwa zvikoro svondo rinouya vachiti vasateerere vamwe vatungamiriri vemasangano evadzidzisi ari kukurudzira kuti varamwe mabasa.
Government is therefore calling upon all teachers not to participate in this unlawful and premature strike action.
Hurumende iri kukurudzira vadzidzisi kuti vasatevedzere zvokuramba mabasa sezvokutaurwa nevamwe vatungamiriri vevadzidzisi avo vanogona kunge vane zvinango zvakasiyana nezvevamwe vadzidzisi vanoda kuti mashandiro avo avandudzwe. Hurumende inoda kuzivisa vadzidzisi vese kuti yakazvipira kugadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi.
Zvichakadai mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vanoti kutaura kwakazoitwa navamubengegwi nezuro manheru kunoratidza kuti vakanzwa zvichemo zvevarayiridzi vakati mushonga wengozi kuiripa.
Isu zvatinoita zvose hatisi kuzviita nekuda kuti tinoda kuvabvisa, hatisi kuzviita nekuti tinoda kubvisana nevana. Tinozviita nenyaya yekuti tinoda kusevha education yedu kuti vana vadzidzisiwe nematicha anofara, vadzidzisiwe nematicha anoyuta.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru musangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe.
Nekuti hurumende iyi kana yakauya achi kutaura kwavamunangagwa achiti the voice of God, voice of the people is the voice of God, chii chiri kutadza kuti vateerere isusu vanhu vacho tiri kutaura? Nekuti zvinenge zvavapachena kuti vanhu vari kungotaura kunatsira mukanwa vachingotaura zvekunyepa ivo vasingateereri. Chiri kutadzisa kuti vahurumende yavamunangagwa itiunganidze titaure nayo, yakasangana nemaprofita, yakasangana nen'anga, ikasangana nemastudents, ikasangana nevakuru vemaindastri, ikasangana nevamwe vanhu vese. Ko, chiri kutadzisa kusangana nevashandi vavo tii?
Masangano anomirira vadzidzisi pasi pemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende uri kudaidzwa kuti Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uyo unosanganisira PTUZ, ZINTA neARTUZ nemamwe, anoti hurumende inofanira kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro, mari dzekushanda vari kumaruwa nekupuwa mukana wekuenda parizvi. FOZEU inoti kana zvichemo zvayo zvisati zvagadziriswa vadzidzisi havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.